Masosi akasungwa aya anonzi aipfuisa zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvaitorerwa nechisimba mari mafoni zvekudya pamwe nekubatwa chibharo munzvimbo dzazvinopinda nadzo zvisiri pamutemo muBotswana. Mukuru wemapurisa ePlumtree Police Station amai Sylvia Mangena vabvuma kuti matsotsi aya akasungwa nemusvetsi namangwanani. Varume ava vanonzi vachamiswa pamberi pedare rePlumtree Magistrate Court nemusi wemuvhuro apo vachatarisana nemhosva dzinosanganisira kubata chibharo nekuba. Muzvare Agnes Risero avo vanobva kwaMutare vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwechikwata ichi kuchaita kuti vana veZimbabwe vasina magwaro vasununguke mukufamba.
Vanhu vanowanzoshungurudzwa vari kushungurudzwa like nekutorerwa zvinhu. Kutanga madzimai varonyashungurudzwa nekubatwa chibharo nekutorerwa pamwe tumari twavanenge vainatwo vamwe twavanenge vashanda. Ndo mashungurudzirwa vari kuti vamwe vari kubva vasiya vaurayiwa futi.
Muzvare Rusero vaenderera mberi vachiti shiro yavo kuona vasungwa vachitongwa vobva vapiwa mutongo wupenyu hwavo hwose mujeri nekuti kushungurudzwa kwavanoita vanhu kunonzvisa tsitsi.
Vamwe vanobata munhu vari kana 5 unenge watoraya munhu bhozi mune achararama sei emotionally, physically, even socially zvinenge zvatomuafecta zvine zvatodhemeja kana life yake. Saka ifi kuti vanhu ivavo they should be vanofanirwa kupiwa justice life in jail kana kutosentenswa to death.
Nokuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uye kushaya magwaro ekufambisa, zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kupinda muBotswana nemuSouth Africa zvisiri pamutemo, izvo zvinozoita kuti zvisangane nematsotsi akaita sevarume vakasungwa muBotswana nemusi wechina. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Singirai Madondo.